Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndichuti hei no misoroe na uzedu za nasi chishanu mbuzi 16 2018. Vanu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neWest Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwa Brooklyn Express rakabatira moto nezuro manheru. Vamwe masangano akazvimirira vonyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wokuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Veruzhinji kwamutoko kudunhu reMashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto muna mbudzi gore rapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Mawarriors eZimbabwe atarisana nerimwe tikiti rekuenda kufinari yeAfrica Cup of Nations apo ari kutamba neLiberia musi wesvondo. Muchirongwa cheLivetalk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yenjodzi dzemumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.